Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare inoputsa dzimba mumusha weGlen Nora ichiri dzakavakwa zvisiri pamutemo. Vakaronga kunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vanoti vanofara nekubudirira kwemunamato uyo, kunyange hazvo mapurisa akamboedza kuurambidza nechina kuti usaenderere mberi nemugovera. Munyori ane mukurumbira munyika Chenjerai Hove anoshaya ari kunze kwenyika ari muupoteri muNorway. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwaMutare vanoti havasi kuzobvuma kubviswa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo kudzamara vawanirwa nzvimbo itsva dzinokodzera, kwete kwavari kunzi vaende nekanzuro yavo. Mutoro wedu Naoloida Moyo anotipa nyaya iye.
Vatengesi ava vanoti kwavari kunzi vashandire vari nekanzuro hakunyatsovaitirisezvo kusingasvikwi neruzhinji rwevanhu. Kanzuro inoda kuti vanhu ava vashandire vari kuchidzere nzvimbo iri pedyo nebhawa rekanzuro rechidzere Beerhall. Nzvimbo iyi iri pedyo nechiteshi chechitima. Mumwe wevatengesi vasiri kuda kuenda kunzvimbo iyi, amai Chipo Mangisi, vanoti vakaenda kuchidzere havazowani vatengi vakawanda.
Isu tinoda kutengesa muno mugwagwa because gore nakuna kunaya. Tine nzara huru chaiyo kwakatokura.
Mumwe mugari anotengesera paMikus Park vapenjeni muchikeiwa vanoti zviri kuda kuitwa nekanzuro zvichapa matambudziko akawanda kuvatengesi vazhinji. Vamuchikeiwa vanotengesa nharembozha uye kugadzira dzinenge dzisingachashandi zvakanaka. Vanoti kuchidzere hakusviki vanhu vakawanda sezvo mabhazi asingasviki ikomo.
Gwari ndize pane matoilets panomwewo mvura pakanaka panosvikawo mabhazi pane kuti panotengeseka panosvika vanhu. Kwei kuti vanotoendesa kune dzimba dzereru yezuko hakunowe munhu anosvikako.
VaAronstole avo vane makore matatu vachitengesa zvinhu zvavo pamberi pechitoro cheshangu chebata vanotiwo havazi kuzobva panzvimbo yavanotengesera vari mazuva ose. Meya weguta reMutare Kanzuro Tatenda Namarare vanoti kanzuro yavo ichatora matanho ekubvisa vatengesi ava mushure mekunge yapedza kugadzirisa nzvimbo yavari kuda kunogariswa patsva. Vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kuchaitwa mumazuva mashoma ari kutevera. Mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU PF iyo yakavimbisa vanhu mabasa anosvika mamiriyoni maviri panguva yesarudzo makore maviri apfuura vanoti vatengesi vanofanirwa kuteerera zvekutaurwa nevatungamiriri vavo kana vachinzi vashandire munzvimbo dzakatarwa. Vamupfumi vanoti mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa uye vanoityora vanofanirwa kusungwa. Makakatanwa ari kwaMutare anoitika mushure mekunge mapurisa ekanzuro yeHarare apisa zvinhu zvevanhu vanotengesera mumigwagwa zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora achiedza kubvisa vanhu ava mumigwagwa. Asi vamwe vevanhu ava vari kuramba kubva mumigwagwa vachiti hakuna kwavanoenda kudzamara vawanirwa nzvimbo dzinosvikika nyore nyore nevatengi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.